Manera kana kamuriye Zimbabwe ino Studio 7
tichipepe nyura tiri mu Washington DC lingani chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vatereri tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechitatu chikunguru 31 2019 makatirira ku Studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi Ini ndini Blessing Zulu ndiri mu Washington DC City ezvine zviri muchirongwa chedu chanhasi. Mumwe mukuru mukuru muofisi yemutungamiri wenyika nedare remakurukota vaDouglas Tapfuma vamiswa pamberi pedare raMajor Street nhasi vachipomerwa mhosva nhatu dzeuori. Vamwe vanhu vachema-chema zvikuru nemamwe mashoko ari kutaurwa nevamwe vakuru muhurumende anoita kuti veruzhinji vasave nechivimbo chekuti hurumende yakazvipira kugadzirisa nyaya yegukura hundi. Kushaikwa kwemapassport kwovhiringidza zvikuru vamwe vari kunze kwenyika. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mumwe mukuru mukuru muofisi yemutungamiri wenyika nedare remakurukota vaDouglas Tapfuma vamiswa pamberi pedare raMajor Street nhasi vachipomerwa mhosva nhatu dzeuori. Thomas Chiripasi anoti panyaya inotevera.
Muchuchisi wenyaya iyi vachausi muchemwa vaudza dare kuti vatapfuma vakashandisa masimba avo zvisirizvo pavakakonzeresa kutengwa kwemotokari nomwe kubva kusouth africa dziri muzita rehurumende asi vakadzodzishandisa sedzavo vamuchemwa vati motokari dzose idzi dzakakonzera kuti hurumende irasikirwe nemari inoita madhora ekuamerica zviuru gumi nechimwe nemazana mapfumbamwe nemakumi matatu nenhanhatu US$11,936 sezvo pasina kubhadharwa mari yekupinza motokari idzi munyika kana kuti import duty. Rimwe remagweta avatapfuma vaisao mandipa vaudza dare pavanga vachikumbira mukana wekuti musungwa abhadhariswe mari yechibatiso kuti vatapfuma vari kuramba mhosva yavari kupomerwa sezvo vachiti motokari idzi ndedzehurumende sezvo mapepa ekuti dzabhadhare mari yekupinzwa munyika akasainwa nemunyori mukuru muhofisi yemutungamiriri wenyika pamwe nedare remakurukota vamishek svanda mupurisa ari kuferefeta nyaya iyi achishanda nekomisheni inorwisa uori yezimbabwe anti-corruption commission vatimothy guta vaudzawo dare kuti vatapfuma havafaniri kuburitswa muusungwa sezvo vachiti vari kuferefetwa nenyaya yekupinzwa kwedzimwe motokari munyika dzinodarika zana vachishandisa chinzvimbo chavo zvisirizvo vati vatapfuma avo vave chief director monitoring and evaluation kuhofisi yemutungamiriri wenyika vanogona kuvhiringidzana nevafakazi vasina kudomwa mudare uye vanogona kusazomirira kutongwa kana vakapiwa mukana wekubhadhara mari yechibatiso sezvo vachiti umbowo huri kuvaroverera huri fararira asi mutongi wedare vahosiya mujaya vatura mutongo wekuti vatapfuma varambe vari muusungwa sezvo vachiti vanogona kuvhiringidzana nevafakazi zvisinei nekuti havachashanda kustate house zvaturwa nedare zvatsinhirwa nerimwe remagweta avatapfuma vavalentine mutatu
taita chikumbiro chekuti vatongo vachibva kumba tataura zvakawanda kuti sei vatongo vachifanira vatongo vachibva kumba asi dare rati ani nechinzvimbo chavanacho muhurumende vanokwanisa kunointerfera nevafakazi panyaya iyi
vamutatu vati vave kukwidza nyaya iyi kumatare epamusoro
tinoona kuti vanokodzera kuti vapiwe bail saka tichainda kudare guru rehigh court kuti vanotongwa vachibva kumba
vamujaya vati vatapfuma vadzoke musi wa15 nyamavhuvhu pachanderera nyaya iyi mberi vatapfuma vakambodomwawo munyaya yehuori kukambani yemarasha yewangi colliary uko kunonzi kwakashayikwa mamiriyoni matanhatu emadhora ekuamerica vatapfuma ndivo vave musungwa wechipiri anove mukuru muhurumende asungwa nenyaya yehuori Mbori kubva pakagadzwa commission itsva yeZaki nemutungamiriri wenyika vaEmerson Mnangagwa musi wachivabvu 30 2019. Asi MDC yakaburitsa mashoko ekuti commission iyi iyo inotungamirirwa naMai Lois Matanda Moyo vano vemudzimai weGurukota rinoona nezvekudyidzana nedzimwe nyika vasibusiso moyo haina mazino. Vamoyo ndivo vakabuda pachivhitivhiti muna mbudzi 2017 vachizivisa nyika kuti mauto ainge opindira mune zvematongerwo enyika zvakazokonzeresa kuti vaimbo vemutungamiriri wenyika vaRobert Mugabe vasiye basa. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.
Vamwe vanhu vachema-chema zvikuru pamusangano wangu wakarongwa nekomisheni inoona nezverunyararo vachiti mamwe mashoko ari kutaurwa nevamwe vakuru vakuru muhurumende nemuZANU-PF anoita kuti veruzhinji vasave nechivimbo chekuti hurumende yakazvipira kugadzirisa zvizere nyaya yegukura hundi. Taurai Shava anoti panyaya inotevera.
Kuchema-chema uku kwabuda pamusangano waitwa muvulawayo nhasi pakati peboka renational peace and reconciliation commission NPRC nevemamwe masangano akazvimirira ega pamwe nevanhuwo zvavo kusanganisira vakabatwa negukura hundi. Mumwe murume angozvidoma nezita rekuti Ndlovu nemumwe abudisa kutsutsumwa uku. Vandlovu avo vanoti vaive musoja mushure mekunge nyika ichangowana kuzvitonga vati vakapambwa vakashungurudzwa nemamwewo masoja kwemavhiki maviri vachinzi vaida kupidigura hurumende. Vandlovu vaudza Studio 7 kuti maonero avo ndeyekuti kunyange hazvo veNPRC vachida kuita basa ravo nemazvo matauriro evamwe vakuru vakuru vehurumende pamwe nebato reZANU-PF anokonzera kuti vanhu vashaye chivimbo muboka iri.
Komishini iri kuita basa rayo varo tinota kugadzira nyaya yegukura hundi but now tinoita maministers vanhu vehurumende vazotaura futi kuti yairi hondo chisu chiziva kuti yaisiri hondo vaviri kuuraya vanhu chete. Kune vakadzi aichiwanikwa ene nhumbu ochekwa mutumbuya mwana oobviswa mutumbu. Mumwe wanikwa ene mwana mucheche ofoswa kuti auraye mwana wake yaisiri hondo iyo auraya vanhu Yerusarema.
Munguva pfupi yapfuura munyori wezvekufambiswa kwemabasa muZANU-PF vaObert Mpofu vakabuda mumapepanhau vachiti mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa havana chikonzero chekukumbira ruregerero panyaya yegukura hundi. VaHenry Dube vatiwo maitiro akaita seava Mpofu anoita kuti vanhu vafunge kuti hurumende hairevesi panyaya yekugadziriswa kwegukura hundi.
NPCR haisati yatanga nekuti maministers apa vari kutaura nekuti he vanota kugadzirisa apa vari kuti vachatitumira masocha azotiuraya. Ndiyo nyaya yekuti government iri papi kana achiti kutaura neNPCR ova ataura kuti achatitumira masocha azotiuraya. Iko zvino vanhu maministers achiri kutaura kuti inyaya yekukura hundi yange iri hondo. Zvinoreva kuti these people are not genuine nenyaya yavari kutaura yeNPCR yavo because they are still pursuing system yekuuraya vanhu nekukura hundi yavo.
Vamwe vange vari pamusangano uyu varatidza kusafara kwavo nekwavati kunonoka kuita basa rinotarisirwa neveruzhinji kuti vaite kuri kuitwa neveNPRC. Mumwe wevapinda mumusangano uyu amai Jane Mlalazi vati panguva yegukura hundi munin'ina wavo aive nemakore 12 akabatwa chibharo nemasoja ehurumende akaita pamuviri akazofa mushure memakore mashoma-shoma. Vati vosekuru vavo vakarohwa vakapambwa uye kusvika nanhasi havazive kuti varipi. Amai Mlalazi vati shuviro yavo ndeyekuti vanhu vakaurayiwa vakavigwa vakawanda munzvimbo dzakasiyana-siyana dzakaita seBalagwe kuKezi kuMatabeleland South vavigwe patsva uye kuti vana vavakasiya vawane magwaro ekuzvarwa nekukasika.
Toda kuti vanhu vaya mafupa aya avhisiwe avigwe zvakanaka. Kana zvazvichigoneka kuti atestiwe vamwe navamwe vapiwe munhu wavo madhokumenti toda kuti vana kuitigwe madeth certificate avanhu vaya kuitigwa vana mabirth certificate nokuti havana mangwana ravo vana iko zvino.
Komishina neNPRC amai Neti Musanhu vabvuma kuti mashoko anotaurwa nevamwe vakuru vakuru anogona kukanganisa chimiro cheNPRC uye kuita kuti vanhu vashaye chivimbo nehurumende. Vatiwo komishini yavo ichagara pasi nevakuru vakuru vehurumende ichivakomekedza kuti vasaite kana kutaura zvinogona kukanganisa basa ravo.
Tinoda kuti tikurumbidze kuingenja maministers edu tikwanise kuingenja zvakare vatinoti majuti bearers kuti kana vachida kuti NPRC zvechokwadi ikwanise kuita basa rekunyaradza mirizhonga nekugadzirisa zvose zvatakakanganisirana muno munyika. Zvinoda kuti tizviite matungamiriri vakanyarara vatipe mukana wokuita basa nokuti zvimwe zvatinezenge takutaura zvinoita kuti vanhu vashaye trust. Trust ne NPRC, trust ne hurumende, uye zvinoita kuti vanhu vakwese nekuti zvechokwadi here hurumende iri pachokwadi kuti tinoda kuti tizvizofema conflicts yedu.
Pamaonero evamwe kuti komishini yavo inenge iri kuita zvinhu muchihwande hwande, amai musanhu vati chirongwa chavange vachiita chekusangana nemadzimai change chichiitwa kure kwenzeve nemaziso everuzhinji kusanganisira kurambidza vatapi venhau kupinda mumisangano iyi senzira yekuti madzimai aya ataure akasununguka pazvose zvakaitika kwavari. Amai musanhu vati veruzhinji vanofanirwa kuve nemwoyo murefu kuitira kuti NPRC ikwanise kuita basa rayo nemazvo, vachiti kana vakaita zvavanotarisirwa kuita nechimbi chimbi vanogona kumedza kusenga kuchada.
Chatinongokumbira kumaZimbabweans ndeyekuti ngavatipe nguva zvishomanini tikwanise kuita zvinhu zvinovafadza ivo uye zvinogutsa zvavakasangana nazvo tani kuti tingonzi komisheni iri kuita mahearings asi tichizokonzera kushungurudzwa kwakatopfurikidza pane zvavakawana.
VNPRC vange vachiita misangano nevamwe vemasangano anoshanda akazvimirira pamwe nevanhu vakasiyana siyana mumatunhu eMatabeleland senzira yekunzwa kuti vanoda kuti nyaya yegukura hundi ibatwe sei. Vanotarisirwa kuita mimwe misangano yakadai mudunhu reMidlands. Vanhu vanodarika zviuru makumi maviri vanonzi vakafa munguva yegukura hundi mumatunhu eMatabeleland neMidlands. Ndakamirira Studio 7 muBulawayo ndini Taura Ishava.
Gurukota rinorana nezvemhando dzemoto vaFortune Chassis vanoti hurukuro nekambani yeEskom yekuSouth Africa panyaya dzekuti Zimbabwe itengeserwe magetsi dzichiri kuenderera mberi. Vachasi vaudza Studio 7 kuti pari zvino South Africa ina magetsi airi kutengesera Zimbabwe, izvo zviri kuita kuti dambudziko remagetsi rikure. Zvino hazvinawo kumira zvakanaka kukambani yeEskom iyo yakaita chikwereti chemari inosvika mabhiriyoni makumi maviri emarands mukushanda kwayo kubva gore rapera kusvika muna kurume gore rino. Kambani iyi yave kurarama nekubatsirwa nemari iri kubva kuhurumende yeSouth Africa. Vakuru vekuEskom vari kuti Zimbabwe inofanira kubhadhara chikwereti chinosvika mamiriyoni makumi matatu emadhora ekuAmerica kana ichida kutengeserwa magetsi zvakare. Mukuziya nezvenyaya iyi tabata vachasi.
Ndakamanija kunoona minista kwedemandasi svondo rapera, but ndisati ndavaona tambenge tatumira timu dzedu dzainga dzine vakuru vekuzesa nekwedu kuministri vanoona nezvemagetsi nekuministry of finance nekureserve bank. Izvi takazvironga tiitira kuti sekuzeva kwamunoita tine chikwereti chatiinacho pane iya mari 10 million yatakabhadhara. Saka taida kuti tino matechnical office edu vanotaurirana navo toona kuti zvinoita kuti zvinhu zvishande zvakanaka kuSouth Africa nekwedu ndezvipi. Saka ndo pane nyaya ipapo takamirira kwavari kuti vachindipawo ruzivo rwekuti zvakamira sei.
Asi kusvika pari zvino vawedzera here magetsi aya kana kuti zvichingori pazvanga zviri?
Havasati vandipa magetsi. Tiri kutarisira kuti vachandipawo magetsi.
Ko tichitarisawo panyaya yechikwereti apa, ivo vari kuti vari kuda mari uye Zimbabwe yakasunungukawo kubhadhara mari yakawanda zvakadii?
Ndikwanise kuti ndipinde munhaurwa idzodzo nokuti ndenge ndakuvaisa pressure pazvinhu zvazviri zvichakavanza nokuti tichiri kuzvitaura.
Saka kare Zimbabwe yaimbowana magetsi akawanda zvakadii kubva kuEskom uye paine chairi kuwana here pari zvino?
No, taimbowana ma400 megawatts. Vakazimbinyi vasvika pa50 megawatts nekuti vanga vaomerwawo vadzikisa kusvika pa50. Saka pa50 iyoyo yakazobviswa. Iko zvino hapana chavari ku
Avo vanga vari gurukota rinoona nezvemhando dzemoto vaFortune Chassis vachitaura vari parunare muHarare. Zvichakadaro makambani mazhinji munyika arikutatarika zvakanyanya nenyaya yekushaya magetsi zvobva kuti mamwe avhare kana kuti ati vanhu vashande maawa mashoma usiku panenge paine magetsi. Asi dambudziko iri riri kupawo mukana kune mamwe makambani akaita seZimplo iyo iri kutengesa magwenya emagetsi kana kuti majenereta. Kambani inotiwo yakaita zviri nani zvikuru gore rino kunyange hazvo zvinhu zvisina kumira zvakanaka. Kambani inotengesawo magejo kune dzimwe nyika dziri kuchamhembe kweAfrica. Mukuzeya nezvenyaya iyi tabata mumwe mukuru wekambani iyi kana kuti Group Chief Executive vaVimbai Nyakudya.
My industry anoda magetsi kuti anhirike nekuti akwanise kuoperata mafactory aona. Saka majenereta edu taona achitenga akawanda kudarika gore rapfuura nokuda kwekushomeka kwemagetsi. Ndizvo zvaita kuti also performance yedu inge iri nani nekuti gore rapfuura magetsi aiva aripo. But gore rino nekuda kwedrought kukariba kwanga kuti akwanise kugenereta magetsi anokwana nemamwe aexport anga asisakwanise kuuya. Saka majenereta edu anga anova epikins engine ino nemukurumbira chaizvo taona achimuva zvakanyanya gore rino.
Asi kana tiri kuonawo kuti mune zvimwe zvekurima zvakaita sefodya zvinhu zvinenge zvakati dererei gore rinouya pari kutarisirwa kuti pamwe zvinogona kuita zviri nani zvinokubatsiraiwo sei?
Business redu ukaritarisa nekuda kwemilibrand nekuda kwefarmic milibrand ichisevha masmall scale farmers farmic ichisevha mafarmers mahombe macommercial farmers unoona kuti mvura ikanaya macustomers edu anova mafarmers anokwanisa kutengawo zvekushandisa zvakaita semagejo zvakaita sematractor. Saka kubudirira kwavanoita mukurima kwavo kuwedzera kuita mvura kuwedzera kuita gorawo tinokwanisa kutengesa zvakawanda mafarmers achiza kukapacitata their industry.
Tichitarisawo nyaya yekumbovandudzwa kwemari pachinzi nehurumende vanhu ngavashandise maRTGS dollars chete kwete mari dzekuAmerica nedzimwe dzanga dzichishandiswa. Izvi mungati zviri kukanganisa here bhizimisi renyu?
Pakataurwa zvekuintrodhuswa kwemari yemuno pakamboitika kuderera. Saka in a way zvakaaffecta bhizimusi but hatitarisire kuti zvicharamba zviaffecta nekuti obviously kuintrodhuswa kwemari yemuno kunobatsira mabhizinesi akaita sesu anomanufacture kunyanya pakuti zvinhu zvatinotengesa kunze zvinobva zvareruka kune vari kunze.
Mumwe mukuru mukambani yeZimplo vaVimbai Nyakudya vachitaura vari parunare muHarare. Zvimwe zvarwa zveZimbabwe zvikuru zviri kunze kwenyika zviri kunyunyuta nenyaya yekukundikana kwehurumende kuzviwanisa magwaro ekufambisa matsva kana kuti kumutsiridza anenge apera kushanda izvo zvave kuita kuti vamwe varasikirwe nemabasa. Hurumende yakanga yambozivisa svondo rapera kuti zvinhu zvakanga zvave kuzoreruka sezvo yakatenga mapepa anodiwa mukugadzirwa kwemapasipot. Asi tsvakiridzo yaitwa neStudio 7 inoratidza kuti hurumende iri kutotarisira chikamu chekutanga chemapepa akatengwa aya pamwe nezvimwe zvinodiwa mukudhindwa kwemapasipoti zvakaita seink kuti zvisvike munyika pakati pemwedzi unouya. Mumwe mushandi atiwo pari zvino hapana chiri kudhindwa kumahofisi kwavo izvo zvinopesana nemashoko anga achiburitswa nevamwe ekuti zvinhu zvave kutanga kufamba zvakanaka. Muchikamu chedu chatinotarisa zviri kuitwa nezvizvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika, Jonga Kandemiri weStudio 7 abata chimwe chizvarwa cheZimbabwe chiri kuSouth Africa vaMaxwell Mwale avo vari kuchema-chema kuti pasipoti yavo yave kupera kushanda pasina urongwa hwekuwana imwe itsva.
Ndingati nhau yemapasipoti zvakawanda zvinotibata hama. Mapasipoti hatina chatinokwanisa kuita asi nhau inotodiwa ndeyekuti tiwanewo mabasa. Usina pasipoti kwatiri kutobva wawane basa. Ndochinhu chikuru chinotanga kubvunzwa wozobvunzwawo pemiti mushure mepasipoti iyoyo. Saka haukwanisi kuona basa kana usina pasipoti.
Saka imi mune pasipoti here kuSouth Africa ikoko isati yaexpire?
Pasipoti yautoexpire saka kuchema-chema kunhu kwekutoti pasipoti yautoexpire.
Saka muri kutora matanhu api?
Matanhu hatingatori. Mata na baba kwa ministeri na kama tano ni kato ya hizi tu mchele na demokrasi na freedom yeye atimbo dina hivyo ya kina mimi kwa kuri wata ya zoto ya zoti mata na kila tu ora kwa sababu demokrasi na freedom apa na mata na atimbo tora
sana muri kuita sisi kutimunge mchi gazeti za passporti njia na kuimutiriz
ndiyo na wapi kuita sisi kwa mbuzi kwa mbuzi 2022
sana 2022 ndiyo harukudi wa muri kumiri daim
apa na watu yana beta baba na wudi Ikaacho kana kwa dauti wenda kubeliyo kara kinjinde mwoti kia ite siko
Ndiyo amuru kutarisila watu passport yinyini expire kana watu maka apply ere mkanzi muno zozo kama na 2022
Passport ya nina ndia wadu expire Ika expire andini ya watu dauti ndia apply kutu ndia wadu passport Kaka apatir na na opu kana waitara za 2022 baba apala kana opu ya nikambu tarisi ya nina wane passport yu wati na nabitaraki kuhu Apala kana opu ya nikambu tarisi ya kutuchwe mao amene nita mundine kwa kwa kujaji ya yu
Saka vamwe vari mu South Africa vamunoziva vane mapassport akaexpire vari kushanda sei kana kuti vari kugara sei
Abasa arizopera baba kuti tanzvinenge atovaba passport ingoperawo zvama bhengi ekunogwa kutekesa kuna passport mubasa anotopera haro vari kuwandawo kune South Africa kunogwa tinomhanyira kuno kumarova ndiyakutowanda
Saka kana passport yapera vebhengi vanoziva sei kuti passport yenyu yaexpire
Mabhengi ari mabhengi alama bintendi ndiyo kuna pia bendera kuri kanga pia kana kuti wani gore na pia na 3 zvikendera ndiyoenda na izvi ndo bara bvara ndo rauda kuva kuti eta sodio
mati mambo enda here kana kuma office yeku muzinda wa Zimbabwe ku embassy iko ku South Africa muchino ndo kuti zvinhu zvakamira sei
baba wani acho vangofana na ndikaona na pundiko kanyedi vato urairwa live yedu kuti taitofana kuita live yedu kana kuti
Asika tiri kunzwa kuti hurumende yakatenga mapepa ekugadzirisa mapasipoti anotarisirwa kusvika pakati paAugust apa. Zvinokupai tariro yakadii kana kuti hope?
Hurumende yagara ndomatariro ayo yagara inongonyeta. Zvakangofanana nemagesi ari kutaura yakatenga kugara kuno South Africa kuno. Vakataura kudhara kuti haiwe kuna pasipoti ndombonyeterani. Hurumende ndoitonyeterani.
Saka munofunga kuti hakuna chakatengwa here?
Kutori nangakatengwa. Dakatengwa kuti chikatengwa chinouya kava. Kana kati kutenga zvinouya kutenga kwerudzi ikokoko kutenga kwa kutazi kutenga kwangu kaine kutenga kwehurumende ndokutazi kuti yasvike pakati kwemwedzi atitaura zvehurumende kuti kutaura zvenyika akatitaura zvemunhu vazvemunhu pamwe tega tingambisire kuti pamwe zviri kukosa inyuwe kwasi yakuya nendege here ndezvinonzi hanzi zvichauya pakati kwemwedzi
avo vanga vari chizvarwa chezimbabwe vamax womwale vachitaura vari parunare muJohannesburg South Africa najonga kandembiri westudio 7 Zvinhu zvinonzi hazvina kumira zvakanaka kumutasa central kumanikaland mushure mekupondwa kwavamaxio gwechekweche nemusi wemuvhuro manheru vamwe vane ruzivo nezviri kuitika vanoti vagwechekweche vakapedzera kuonekwa vachinwa doro kubhawa rekuchidoko hori uko vari kunzi nevamwe vebato remdc vakanetsana nevanofungidzirwa kuti vasori nemauto avo vanofungidzirwa kuti ndivo vakazovaita akafira mberi Asi imwe hama yemufi inoti aina ruzivo rwekuti vagwechekweche vaita zvematongerwo enyika kana kuti vainge vanetsana nevanhu kubhawa vakuru vemapurisa muManikaland vaudza Studio 7 kuti itaure nemutauriri wemapurisa munyika Assistant Commissioner Paul Nyati avo vati vanga vasati vapirwa nyaya iyi Asi vavimbisa kuti vachataura nemapurisa ekuManikaland Hatina ukwanisa kuzovabata apo taenda kumepo. Hama dzemufi ziri kuchema chemawo kuti dzanzi dzichaziviswa mukupera kwemwedzi unouya kuti chii chakatora hama yavo sezvo pari zvino sezvo paripo pachaongororwa mutumbi wemufi kana kuti pachaitwa post-mortem. Mukuziya nezvenyaya iyi tabata mukoma wemufi vaJonathan Gwechekweche.
Asina rubatsiro rwataona kubva kumapurisa rubatsiro rwatatoona kubva kumapurisa tanzi nakaitwa post-mortem musi wa29 August sezvo atitaurira kuti paradzai ine vanhu vadini vaende havo 29 ndopaakaitwa post-mortem nekuti kutoigwa post-mortem
chikonzero chei chavari kupa chekuti vatore mazuva akawanda kudaro pasati paonekwa kuti chii chakamutora
izvi ndaida kutombwa kwamuri wana chef kuti makundifonera kudaro kuti why wari kutora too long pane chikonzero chei kana kuti chii papapa because vanhu vese vari panapo vatoita noi
saka mukoma Maxo vasiya vana vangani uye vanguva ine mudzima here
mkoma Maxwell wasia wana 4 mudzimai ya 5
pani atasungwa here
pari zvino hatina kana any information kusungwa kana kusungwa pani atasungwa pachokwadi.
Imi semanzwira amuri kuita ndianani vangadai vakamuponda ndianani vari kufungidzirwa kuti vanogona kunge vakamuponda?
Aiwa ipapo ndinganyepa hapana vati kufungidzira kana akamuponda kana kuita sei. That's why ndataura kuti inini handisazivi nyaya iri mumapurisa.
Asi aiitawo here zvematongerwo enyika mushure?
Inika mukoma wacho zvematongerwo enyika ka handidi kunyepa. Izvozvi kana padare panitori panapa ndikutaura kuti inini mukoma wacho handitozvi kuti waiita zvematongerwo enyika here kana kuti haaita zvematongerwo enyika. Handidi kupa false information zvandisingazivi. Izvozvi zvamutondibvunza kuti waiita zvematongerwo enyika ndichozvibva kubva kwamuri.
Mukoma wemufiva Maxo vanonzi mukoma Jonathan Gweche Kweche vachitaura vari parunare kwamutasa kumanikaland. Tabatawo miriri wemutasa central mudare reparamende vatrevor Saruwaka kuti tinzwewo maonero avo.
Kutanga ndoda kuti neurombo kumhuri ya Maxo Gweche Kweche akapondwa marimwe zuro usiku kunzvimbo yepadc. Maxo igamba renhu remdc mukomana aizikanwa nekutaura ndokuti chimambirira akaita upenyu achizvishandira zvake mabasa ake emuoko ekutswanya matombo nekutakurira vanhu nechingoro chake chekupusha nemuoko. Saka tinosuma zvakanyanya nekurasirwa kweupenyu hwake mune zvatiri kufungidzira kuti zvine chekuita nematongerwo enyika inova nyaya iri kuongororwa nemapurisa nivaone kuti akapondwa nani. Asi zviri pachena kuti harusi rufu rwemunhu akarwara kana ngode natural death.
Ndianani vamuri kufungidzira kuti vakamuponda?
Inini mukunzwa kwandakaita mukomana uyu akange achisambadza mashoko emcc ari mubhawa munda muino macio anofungidzira kuti vasoi. Saka kufungidziro dzedu kungoti hameno zvakaitika kubva kune vanhu ivavava so kufungidzira hatiinayo. Ngaitarisiredi kuti mapurisa ationgororere nyaya iyi ikude pachena kuti ndivo chokwadi hemaseya vakaponda kana masoja kana kuti vanuizanu roro yangopondwawo zvake nedzimwewo mhondi.
Mumiriri wemutasa central mudare reparamende vatrevor Saruwaka vachitaura vari parunare kwamutasa. Yasvika nguva yekuti tinzwe zviri kuitika musocial media, chirongwa chatinopakurirwa namavelas Muchanganya. Uye
pachirongwa chedu cheLet's Talk ngatikurukurei chatinokupakurirai pafacebook page yedu yevoa Shona musi wechipiri china nechishanu. Nhasi tanga tiri kutaura nezvimwe zvizvarwa zvezimbabwe zviri kushanya imo muno muamerica pasi pechirongwa chemandela washington fellowship icho chinokokerwa nehurumende yeamerica. Regai tinzwe kuti vakanzwa nenyaya yechirongwa ichi kupi.
Tinokuchingamidza nemufaro pano pachirongwa chedu Ana Rwanika. Ungatitsanangurira kuti wakanzwa nani nezvechirongwa cheyali?
Chirongwa cheyali ndakanzwa kubva kuna mbuya vangu vanogara kuuzumba vanobva kuUK vakainzwa vachitaura pastudio 7 vachitaura nezveyali vakabva vandifonera vakandiudza kuti tikwanise kuapply.
Iwo wakanzwa sei uchinzwa mbuya munhu ari kuuzumba maramba pfungwa achikudzwa kuti pane chirongwa chakadai?
Mbuya vangu vanongofarira kuti ndikwanise kubudirira muupenyu. Saka chese chavanongonzwa chavanongofungidzirwa kuti ndisiriwa vanokwanisa kuita vanogara vachindiudza.
Ndinoitwa Pasman Love, ndakapinda muchirongwa cheMandela Washington Fellowship 2019. Ndinobva kuChiredzi. Ndakanzwa chirongwa chichishambadzwa paradio pastudio 7 Voice of America. Ndingati vese vakasununguka kupinda muchirongwa unongoapply maapplications for 2020 anenge achivhurwa manje manje vanozivisa pawebsite yavo yeYali. Vamwe vanogona kunge vachiziva chirongwa ichi chinzi Yali cause ndo zita rakatanga kukurumbira pachirongwa chino ichi.
Ini ndini Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington ndichiti musakanganwa kunge muinesu mangwana pachirongwa chedu cheLet's Talk ngatikurukurei.
Tinotenda Marvelous muchirongwa chedu cheLive Talk Diaspora Forum na 8 PM tirikutarisa dambudziko remapasipoti iro ravhiringidza zvikuru zvizvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika. Kana mchida wapinda mchirongwa ichi, tumira imashu kuku Studio 7, mwishandisa WhatsApp number zinoti 001-202-465-0318. Anuko ni kaine mfaro ndini wenyu Blessing Zulu, ndiri mu Washington DC, ndichiti murare shakanaka wa tereri. Doksi ya mina standekili mchanga muna oze isindebele.
Soku isika atisenda baku VOA ndebele.